Vagari vakawanda ataura nestudio 7 vati zvinoshamisa kuti kanzuro yasarudzwa kukwidza mitero panguva iyo vanhu vakaremerwa neupenyu nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumwe mugari muzvare Florence Dhue avo vanogara mumusha wemukoba 1 vati vanga vachibhadhara mari yemvura nemitero isingasvike $200 pamwedzi, asi iko zvino vaive kunzi vabhadhare mari inopfuura $500.
Tiri panguva yecovid-19 apo takaomerwa. Ini ndinorarama nezvemusika. Takaomerwa zvokuti hatisi kukwanisa kana kuti wane chikafu chekudya, hatisi kukwanisa kubuda kunotengesa. Asi vanhu ndo pavanotiunzira mabhills anotyisa zvakadai. Sitogwerungaiwo nezvokuita isusu. Kana zvadai hatisi kuziva kuti varoda kuti tirarame kana kuti varoda kuti tinyatsoita sei chaizvo chaizvo.
Mumwezve mugari muzvare Nyasha Mahwende avo vakaremara uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vati vanhu vakawanda vakaita saivo vanoroja sezvo vasina dzimba dzavo pachavo. Vati kuwedzerwa kwemitero uku kuchaita kuti upenyu hwavo huwedzere kuoma sezvo mari dzavanobhadhara dzichawedzerwawo.
Pane vakapiwa mukana wekubvisirwa marendals nekanso kuti vasabhadhare sevanhu vakaremara, but this is applying kuna landlord anyumba yake inotori nezita rakafanana neri pasi papake, but we have maloja ane madisabilities ari kubhadhara rent kuno umwe munhu. Obviously ari kutokwidzirwa marendals nenyaya yekukwira kwaita mvura.
Mukuru werimwe remasangano anomirira agari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vakonira Selipiwe vati vanonzwisisa kuti kanzuro inoda mari yekuti ikwanise kuita nemazvo mabasa anofanirwa kuita, asi vati dai yakwidza mitero iyi zvishoma.
Kukwidza kunogona kunge vachiona zvakavakonzera kuti vakwidze, kuti dai vambomira iko zvino, because iko zvino hapana munhu anokwanisa kuiwana kubva mu$50 kuenda mu$400 kune dzimwe dzimba ma$200 vanhu hakuna kwavanowana mari. Saka tatichikumbirawo kuti vanzwisise kuti zvinhu zvakamira sei, vasakwidze vanhu because vanhu vanotambura.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vati mushure mekunge bhajeti ravo regore rino $1,100,000,000 ratambirwa nehurumende, vakatora danho rekuti vakwidze mitero zvishoma nezvishoma nekuziva kuomerwa kwevagari. Vatiwo vari kuziva nezvekunyunyuta kuri kuitwa nevagari nekuda kwemitero vakati vachaona zvekuita.
Miting yatakaita takawirirana kuti sekanzuro tichakwidza 40% from the 1st of April. Hongu ndiri kunzwa vanhu vachichema-chema zvikuru kuti matarisa akati kwirei. Haiwa, tinozvinzwa tichatarisa nyaya iyoyo ini nemanagement yangu nemamwe macancellors, theni tozokwa kwavari toona kuti tingazvigadzisa sei.
Tatadza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vange vasingadaire nharembozha yavo kuoya mutevedzeri wavo hamai Marian Chombo yange isingabatike. Zvichakadaro, vamwe vana mukoti vanoshandira kanzuro yeGweru nezuro vakaita sit-in sekuratidza kusafara kwavo nekushanda vasina mbatya dzinobatsira kuvadzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus kana kuti personal protective equipment. Studio 7 haina kukwanisa kuzadira vana mukoti panyaya iyi, asi vamakombe vati vanoziva nezvenyaya iyi uye vari kugadzirisa kuti vashandi vanoshanda mumakirinika ekanzuro ari manomwe vawane zvipfeko izvi.
Nyaya yavataura tainzwisisa ende tiri kumhanya-mhanya sekanzuro kuti tikwanise kutsvaga kana kutenga zviri izvozvo. Hatinazvo, hazvina kukwana, asi toda kuti tiwedzere. Zvigaro zvakare nditi tine mari yatakapuwa nehurumende about 1.4 million RTGS yatichashandisa zvakare kutenga some of these things, tichizvitenga in consultation neprovincial task force.
Mune imwewo nyaya, upfu hwasvika munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reGweru pasi pechirongwa cheGrain Millers Association of Zimbabwe chekuti vanhu vawane upfu husingadhure, asi vamwe vagari vanoti chirongwa ichi hachizi kubatsira sezvo upfu uhwu huri kudhuriswa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Anai Tata vati kusenga kwavanogara upfu hwange huchitengeswa nemari chaiyo chaiyo, kwete mari yepafoni kana kuti yemakadhi.
Upfu taufarira hongu, asi matengesero acho nekutenda kwacho kwarwadza. Lockdown yavhara mabasa hongu, tiri kuedza kuti tiprevendehe kuspreada kwevhairas, asi ka tarisai the other side kuti torarama sei. Mari haisi kupinda on a daily basis, mari haisi kutenderera.
Upfu huri kunetsa kuwana munyika nekuda kwekuti nyika haina kuwana gohwo rakanaka rechibage zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura. sangano ya World Food Program rena tiriku pema mari inaita zvana nemakumi matatu emamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu chikafu chinosvika muna nyamavhuvhu. Sangano iri rinotiwo vanhu vanoda kubatsirwa nechikafu muZimbabwe vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.